vanogara kucommunity inonzikashisha yakaganurana nematita Donald Gill Park vana vavaitamba nekuti hekta yachona yakatoganurwa nemugwagwa nekuti iko mwana kana achitamba kamukangokrosa dai watiwa mugame park so vana vakatamba then iye ndobva angoramba achifamba vamwe vako vakadzokera kumba nokudaro akafamba kwakubva arasika direction yekuti adzokere kumba nokudaro akagara musango mumatika dzenhamu neshumba dzinodya vanhu nedzimwe mhuka dzakaitisisa dzakafanana nenzou nemapere for mazuva mashanu arimoyo mumusango imomo
airarama sei kwemazuva mashanu aya
mukutaura kwake akazinge achidya zvicherwa zvemusango zvakafanana netambatsi nhengeni netsvanja mafuruta akadaro anowanikwa musango uye mvura yekunwa akaita zviya zvekuita zvemufuku kuchera pariverbed achimwa mvura mwana iyeye so mazuva mashanu uye ainzi aigara ari kuti aigara pamatombo ndopaakawanikwa matombo musango mukatikati mukuna zandozivhani kumatusadona achigara ipapo
urongwa hwekumutsvaga waifamba sei pamazuva amashanu aya
community yakabatana nemapark rangers reafrica park ava tinotenda chose community pavakaona kuti mwana ashaika vakatangokuridza ngoma usiku sezvatinoziva ngoma form of communication yataishan sakare so usiku ngoma inoenda kure vaitarisiro kuti akanzwa ngoma usiku anobva akwanisa kuteerera direction yekukubva ngoma oziva kuti then also veafrica park magame range aya vakanga vachimutsvagawo nevamwe vanhu vecommunity vachitsvaga vachipinda musango vachitsvaga mwana asi mukumutsvaga umu mazuva mashanu ese aya havana kukwanisa kumona asi nezuva rekupedzisira pane area yavakazosvika vepark vemagame ranger nemotikari yavo vanonziwo pavakapfuura kudai mwana uyo anofanira kunge akanzwa sound yemotikari ndobva amanya achiita seanoenda nekwaaifungidzira kuti yabva so paakazonosvika ikoko akapushika motikari yapfuura akatoona masimba ayo kudai so so paakasvika parodhi itoteo temapaki toti akaona motikari yaenda akabva adzokera musango paanga ari so lucky enough vemapaki ranger vaya vakadzoka nesemu rodhi yavakashandisa iyoyo ndo rombo rakanaka rakaita mwanawo so pavakadzoka mapaki ranger vakabva vaona paarea pacho ipapo paine masimba anoratidza kuti ndeyemunhu vakabva vamisa motikari ndobva vatanga kusvaga paarea ipapo ndobva vakwanisa kumuwana
hapana here zvipuka izvo zvino zvamati zvinorura musango iri zvakamukanganisawo pamazuva mashanu aya
mukutaura kwaari kuita kuti hapana zvipuka zvakamukanganisa asi aizvinzwa kwaita zveshumba shumba aidzinzwa dzichihonyera usiku hwese uye aitiwo paanga ari pacho ipapo paipfuura nenzou nzou dzakawanda asi nekuti akanga awana nzvimbo iri nechepamusoro panenge pamatombo ine pakakwirira zvishoma saka dzaifamba zvishongwe dziri muzasi asi aiti usiku mazuva ese ainzwa mapere kuchema usiku idzo shumba dzichema nekupfuura achidziona neidzo nzou
utano hwake hwakamira sei pari zvino
pari zvino paakazowanikwa anga afreyo so paakazotorwa akatozotorwa akanonzwa padripu